Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 31 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatingati varamba kupindura mumhuri vazuma, hati kuti vangotenga kuti vatiwo handina ruzivo rwakakwana.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanoti havana ruzivo kuti sei amai Mugabe vasina kuendeswa kumatare nemhosva yavaipomerwa yekurova imwe tsvarakadenga kuJohannesburg.
Kana muchinge matadza kubhadhara mitero yenyu, huyai titaurirane kuti mobhadhara padoko padoko. Kana musingakwanise kugara mudzimba dzekazi, musingakwanise kunge muchibhadhara mari, then mobuda henyu.
Dzimwe mhuri dzodzingwa mudzimba dzekanzuru kudziva resekwa nenyaya yekukundikana kubhadhara mitero. Mamwe masangano akazvimirira oga opomera hurumende mhosva yekuda kuvamisa kushanda. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu remashandaland west vava kuomerwa neupenyu zvepa kuti vararame nekunongeredza chibage chinenge chasaririra muminda yevachena. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma nhasi vaudza dare reparamende renyika yavo kuti hapana chavanokwanisa kutaura nenyaya yemudzimai wemutungamiri wenyika yeZimbabwe amai Grace Mugabe padanho rakatorwa nenyika yavo kuti vasaendeswe kumatare kana kuti kupiwa diplomatic immunity. Amai Mugabe vari kupomerwa mhosva yekurova imwe tsvarakadenga Gabriela Angels mushure mekunge vamuwana ari muhotera kuSandton muJohannesburg nevanakomana vavo vaviri vanoti Robert Jr. naChatunga Bellarmine. Kunyange amai Mugabe vakadzokera kumusha, gweta ramuzvare Gabriela vaWilly Spies vaudza Studio 7 kuti dare repamusoro muSouth Africa richaziya kuti zvainge zvakakodzera here kuti vange vachiregererwa. Nyaya iyi iri kunzwikwa musi wa19 Gunyana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta Advocate Gabriel Shumba.
Ndingati mubvunzo uyu wabvunzwa neveDemocratic Alliance, mukuru weDemocratic Alliance muParliament vaMusi Maimane. Wawambobvunzwa futi neumwe Member of Parliament achiti kurohwa kwakaita mukadzi wakarohwa kunoku Gabriela Angels kunokanganisa zvikuru kodzero dzavanhukadzi. Vazuma minduro yavo yanguva yekuti havangapinduri kuti diplomatic immunity yakapigwa chino kuti havasi gweta. Havanyatsozivawo kuti chii chakaitika, asi vangatonyatsotsanangura ndeve international relations kana kuti yatinoti DECO, Department of International Relations, ndo vane umboho kuti vakavapira chii kana kuti chachataugwawo kwavari chakava kwenenzvera kuti vasvike pakupa mutongo uyu wokuti mai Grace Mugabe havakwanisi kutongwa muSouth Africa nenyaya iya kana kuti havakwanisi kusungwa zvingangozikamwa neveInternational Relations. Saka hatingati varamba kupindura mubvunzo vazuma, asi kuti vangodzenga kuti vatiwo handina ruzivo rwakakwana.
Tingava chokwadi here kuti havaziye zvakaitika apa, nekuti vamwe vari kuti apa pakashanda zvematongerwo enyika kwete mutemo?
Hachingavi chokwadi, ndizvo zvazvinongoratidza kuti zvino zvinenge zvatarigwa zvakarerekera divi rematongo egwenyika kuti chinga vachisoreso ku South Africa kana zvakatarigwa totine vari kutonga mu South Africa ve African National Congress kuti chinga vachisorese chokubata mukadzi womutungamiriri weimwe nyika kana kuti chokusunga mukadzi wemutungamiriri weimwe nyika nokuti tikazvitarira yatinoti customary international practice apa hatisi kuti mutemo asi kuti practice kazhinji kacho zvinoomera hurumende inenge yatingati host country kana kuti hurumende inenge yatadzikwa iyo zvinoiomera kuti yosunga mukadzi womutungamiriri weimwe nyika ende zvinenge zvichingoitikwa hazvo kuti one zvinogona kunyadzisa mutungamiriri wenyika iya two zvinogona kukanganisawo basa rinenge richiita mutungamiriri wenyika yabatirwa mukadzi uyu
Gweta Advocate Gabriel Shumba vari parunare muSouth Africa na Blessing Zulu Studio 7. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, masangano anoshanda akazvimirira anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vematunhu vave kuvati vatore magwaro matsva ekuita basa ravo kana kuti memorandum of understanding. Uye vari kunzi avo vanoita zvematongerwo enyika vacharambidzwa kuita basa munzvimbo idzi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti nengo dzavo dzakawanda dzakatoudzwa kuti dzinofanira kunyorera vana mudzviti kana madistrict administrator. Vanotiwo nengo dzavo dzakaudzwa kuti vese vanoita zvematongerwo enyika vachanyimwa mvumo yekushanda zvikuru sei mumaruwa. VaMakoni vanotsanangura kuti zvave kunetsa kuwana maMOUs.
For example, kuweza, DA akatibata achitotaura kuti aiwa MOU yenyu inofanirwa kuongororwa patsva. Uyezve vanhu vakaita semadzishe chaivo vakutaura kuti vanoda kuinfomawo kuti vanga vachiziva kuti mameetings ari kufamba sei. Thenwo vanhu vakaita semasabhuku vanofanira kunge vachitonotaura kumapurisa kuti pane misangano yaitwa.
VaMakoni vaudza Studio 7 kuti kunze kwemakanzuro vasori vavewo nechokuita pamusoro pemashandiro ezvemasangano akazvimirira mumatunhu. Mukuru weCenter for Community Development in Zimbabwe iyo inoshandira kumatunhu akaita seMidlands, Marsh East neCentral, Dr Philip Pasirai vanoti zvava kunetsa kupiwa zvibvumirano zvekushandira mumatunhu nekuda kwesarudzo dziri kuuya. Vanoti dzimwe nguva ukanyorera uchida chibvumirano ichi kana MOU haupindurwe.
Dzimwe nguva unonyorera kwavari asi havakupinduri, ndo zvati kusangana nazvo izvo. Zvobva zvangoburitsa pachena kuti havasi kuda kuti tinge tichiita basa rekudzidzisa vanhu mumaruva matrukusenzi.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo ivo vasati vawana dambudziko iri, vamwe vavo vari kugunununa nedambudziko iri. Munyori mukuru mubazi rezvekusimudzirwa kwemaruva vaGeorge Magoshongwe vakaudza musangano wamadzishe nevakuru vematunhu nguva pfupi yapfuura kuti ivo pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vafanira kuita zvematongerwo enyika. Mwedzi wapfuura bepanhau reTelzim rekumasvingo rakaburitsa nyaya yekuti mukuru wedunhu reZaka vaVictor Zinanga vakaudza musangano wemakanzuro nemadzishe kuti masangano anoshanda akazvimirira anofanira kurambidzwa kushanda mudunhu iri vachapomera mhosva yekutsvagira bato rinopikisa reMDCT Rutsigiro. Asi mukuru wesangano rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute Dr Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti masangano anoshanda akazvimirira ari kuita basa guru mukudzidzisa vanhu kodzero dzavo. Vanoti semaziro avo masangano aya aite zvematongerwo enyika.
Handisati ndamunzwa panonzi Youth Zimbabwe kana kuti CRA kana kuti maONGO anofamba achiti votera MDC veZANU anofamba achiti votera ZANU, mukasavotera ZANU tinokurovai. Asi havasungwi.
Vaitai madzivaidze nyanzvi munyaya dzebudiriro vanoti masangano akazvimirira ari kubatsira zvikuru uye anofanira kuregwa achiita basa ravo akasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Kanzuro yeguta reHarare yanga yapa vamwe vagari vemumusha unogara veruzhinji wedzuva resekwa kusvika nhasi kuti vange vabva mudzimba dzavo nekukundikana kubhadhara mari dzemitero. vamwe vagari ava vanonzi vane zvikwereta zvinosvika zviuru zvitatu zvemadhora. Dzimba idzi dzinonzi ndedzekanzuro yeguta reHarare. Asi vamwe vagari ava vanoti havana kumbobvira vapiwa tsamba dzekuti vaizodzingwa nhasi. Sangano rinomirira vagari reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA rakumbira kanzuro kuti itange yambogara pasi nemhuri idzi inzwe zvichemo zvadzo. CRA yatiwo vanhu vane zvikwerete vanofanira kuenda kukanzuro voronga kuti vanobhadhara sei uye pashoma pashoma. Asi mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti hapana kudzokera shure panyaya iyi.
Hakusi kuti vanhu vari kudzingwa, asi kuti vanhu vari kunzi bhadharai mitero yenyu kukanzuro. Kana muchinge matadza kubhadhara mitero yenyu, huyai titaurirane kuti mobhadhara padoko padoko. Kana musingakwanise kugara mudzimba dzekanzuro, musingakwanise kunge muchibhadhara mari, then mobuda henyu mopinda vanokwanisa kubhadhara renti. Nekuti dzimba idzi dzinenge dzakaitirwa kunzi kanzuro inge ichiwanawo cheuviri.
Ko, vamwe vanhu vacho vari kunzi vataura nesangano rinomirira vagari reCombined Harare Residents Association vanenge vari kuti munenge manga musina kuvasuma kana kuvapa matsamba ekuti vaakuda kudzingwa. Ichokwadi here?
Kwete, ayo manyepo ndokutaura kunoita vanhu nguva dzose kana vachinge vazoona kuti kanzuro yakashinga pane zvainenge yanga ichimbovaudza vasingateereri. Vanomhanyira kuti takatina kuudzwa izvezvo taagara hedu taakuzvitarisira kuti ndomashoko anongobuda.
Saka muri kuenderera mberi nekudzinga vasina kubhadhara mari idzi?
Tiri kuenderera mberi nekuti vanhu vabhadhare mari dzepanhu pavanogara, vabhadhare mari dzemabhuza avo. Ndiyo programu iri kuenderera mberi iyoyo.
Ko, tichingotarisawo nyaya dzekubhadhara mitero, vanhu vari kubhadhara here muHarare? Muchitarisa nzvimbo dzese tisingatauri hedu dziva rasekwa chete.
Apa kungoti maudzwa nyaya yekudziva rasekwa, asi nyaya iyi iri kuitika muguta rese kuti kana usiri kukwanisa kubhadhara mabhuza ako, kanzuro iri kuisawo kuti madebt collectors. Tine madebt collectors ewell cash vatiri kuti ichiendayo munotora zvikwereti zvedu zviri kuvanhu. Asi kurudziro yedu hombe ndeyekuti kana munhu uine chikwereti nekanzuro, uya tigare pasi titaurirane toona kuti chinobhadharika nguva yakareba sei.
Asi kako veWell Cash zvavakambonzi vanga vamiswa vadzoka zvakare?
Aa, chinzwai zvatiri kutaura. WellCash iripo, itori pabasa izvozvi.
Ko, yakadzorwa sei ipo paine nyaya dzanga dziri kumatare?
Hakuna nyaya dzanga dziri kumatare, yakadzorwa neResolution of Council.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uri kutarisirwa kuita musangano muvulawayo nemusi wemugovera. Mumavhiki apera panga paine kusawirirana mune mamwe mapato ari mubatanidzwa uyu anosanganisira bato rinotungamirwa navamogeni tsvangirai reMDCT, rePDP rinotungamirwa navatendai Biti uye Zanundonga. Asi vaJacob Ngaruvhume vanove mutungamiri weTransform Zimbabwe uye vari mutauriri vemubatanidzwa weMDC Alliance vanoti zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka uye vanhu vanotenderwa kusawirirana nevakuru vemapato avo nekuti ndihwo utongi hwejekerere. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navaNgaruvhume ava rikuti vakuru vemapato manomwe ari mumubatanidzwa uyu vanotarisirwa kuve pamusangano uyu.
Zvatiri kuita ndezvekuti takawirirana sevanhu vari mubatanidzwa muAlliance kuti ngatiite launch yeAlliance yekumaprovinsi yedu kana kumamain centers ari mashanu. Saka sezvamunoziva takatoita launch yekuHarare. Saka iko zvino tiri kulaunja kuBulawayo. Tapedza tichalaunja zvakare kuMasvingo, kwaMutare nekuGweru.
Imwe muMDC pachayo tinonzwa zvekuti kune kusawirirana mukati mayo panyaya yekubatana nemamwe mapato. Chii chiri kuitika panyaya iyi?
Ini handingatauri zvangu ndakamirire MDC T yamuri kutaura nezvayo. Asi ini chandingangotaura semutauriri weAlliance ndechekuti pakaitika yetingati ndizvo divergent views mukati meimwe opposition party. Iwo mubatanidzwa chipa chawo muumbani wedemokrasi. Pademokrasi zvinoreva kuti vamwe vane mafungiro avo, vamwe vane mafungiro avo. Hazvingaiti kuti vanhu vanga vane mafungiro amwe chete.
MuAlliance umu nyaya yekusarudza avo vanozvikukwidza zvigaro sezvakaita sezveparamende yakatenderanwa here?
hongu takatenderana ndonya yanga ichipedziswa pama negotiations zvedu tanga tichiita
zvimwe zvamakatenderana pari zvinonde zvipi
takatenderana ndingati isusu takatenderana kuti unotungamira alliance ziyani tikawirirana kuti vamogetsvangirai ndivo president wa candidate MDC alliance saka tese tirikutsigira vatsvangirai we have also agreed in terms of the sharing of power, power sharing structure, kuti tange tichizoshare power zvakaita sei.
Pane zvasara kutenderanwa zvamunoona zviri pamusorosoro ndezvipi?
Isiti chetingati isusu chetiringopedzisa iko zvino ndeyekuti ari kukwidza uku ndiani of which izvozvezvo zvangosara zvishoma shoma tangodaro tatopedza zvese kutaurirana.
Saka munotarisira vakuru vamapato kuti vasvike kuBulawayo pa weekend apa.
Hongu tose tiri vanomwe tiri 7 tinonga tiriko tirikutarisira kuti vatungamiri vemapato ese nevatsigiri vavo tinonga tiri kuBulawayo pa weekend tiri vanomwe.
Avanga vari vaJacob Ngaruvhume vanove mutauriri weMDC Alliance uye vachitungamira bato reTransform Zimbabwe vari parunare muHarare natanonoka wandi weStudio 7. Mune imwe wonyaya, dare ramajistrate muBulawayo nhasi rachenura mutungamiri webato rinopikisa idzva reZimbabwe Economic Freedom Fighters vaInnocent Ndivali mumhosva yekutyora mitemo yakanangana nekupinda uye kubuda kwevanhu munyika yeimmigration. VaNdivali ava nevachizvarwa cheZimbabwe chava kugara kuBritain vakasungwa masvondo matatu apfuura mushure mekusangana nevatori venhau muBulawayo kupress club vachitaura nezvebato ravo. Vachichenura vaNdivali, Magistrate Amai Stembile Ndlovu vabvumirana nemagweta avaNdivali kuti hapana mhosva yavakapara sezvo vari chizvarwa cheZimbabwe chine kodzero yekusangana nechero ani vachinoda. VaNdivali vanga vachimirwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika makumi mana nevana vakaurayiwa mumafashamu emvura akakonzerwa nemvura yakawanda yakanaya mumwaka uno muNiger. Mukuru weboka rinoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi reCivil Protection and Disasters, Colonel Abubakar Bako, vakati mafashamo akaparadza mazana emisha pedyo neNiami kubva muna chikumi. Mashoko aburitswa nhasi neboka reUnited Nations anoti Iran yakatambira zviga zvakatarwa zvekuti itevere mukushandisa kwayo nuclear kuburikidza nekusaina chibvumirano pamwe nedzimwe nyika dzine masimba muna 2015. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vari kusvora zvikuru kufora kwakaita nhengo dzebato rezano PF muHarare neZuro dzichiti dzaitsigira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe panguva imwe cheteyo mamwe masangano nemapato vachirambidzwa kodzero iyi. Vechidiki vesangano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vakarambidzwa nemapurisa kuendesa gwaro renyunyuto kumuzinda weSouth Africa uri muHarare neZuro vachinyunyuta nedanho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa rekuregerera Amai Mugabe avo vari kupomerwa mhosva yekurova mumwe musikana muSouth Africa masvondo maviri adarika. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano weZano PF wakaitwa neZuro uyu hauna chavakaburitsa sezvo ivo Amai Mugabe vacho vasina kumbobvira vasvikapo uye ruzhinji rwevanhu rwairatidza sekunge rwakanga rwangotinhwa rusina kutanga rwarumwa nzeve kuti rwaiendepi. Vanopikisa vari kutiwo mapurisa ari kutarisa kuti munhu abuda mumbamani panyaya yekuratidzira uye vanofanira kunge vachipiwa mvumo nekurambidzwa. Mukuziya zvose izvi tabata mutauriri weMDC T mudunhu reHarare vafani munengami pamwe nevechidiki webato rezano PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka. Tatanga nekubvunza vakunaka kuti musangano wavo vanezuro une chavakaburitsa here?
Chakabuda nezuro ndechekuti taida kutaridza veruzhinji kunyanya iyo vemapato anopikisa kuti mai havasi mai vangori voga, asi kuti ndimai vakabereka vane vana uye vanovatsigira. Ndokusaka makaona vanhu vakandimuka nezuro neuwandu hwavo vachienda pamahofisi ebato redu rezano PF kunotaridza rutsigiro rwakapetwa akatungagumi kuna amai. Zvataida isusu zvakatobuda, handingazozivi uye handingazogoni kufungira uyo mumwe munhu akanga akataritsira zvaanga akataritsira. Asi isu pakuronga musangano iwowu nezvatakanga takataritsira, tiri kuti zvataida zvabuda. Ndokusaka maonawo nhasi emaopposition varwadziwa nekuti vakaona chaunga chevanhu chakabuda, vaifunga kuti mai havana sapoti.
Vamunengami, munowirirana here nezvekutaurwa navakunaka?
Inini handiwirirani zviri kutaurwa navakunaka izvi, ende ivo vakunaka vari kutoziva kuti zvavari kutaura handi chokwadiba. Nekuti chekutanga vari kuti huwandu hwakabuda hwakawanda hwairatidza sapoti yamai. Asi vakunaka ndofunga vano handizivi kana vachiri kugara kumbare, asi vanoziva kuti nezuro mbare yose yakanga yakavhagwa kubvira kumupedza nhamo kumagaba mumusika chaimo chaimo makanga makakiwa. Vanhu vakanga vamanikidzwa kunzi endai munomirira kana kuti endai munodemonstrata. But pamusoro pezvo vakunaka vari kuti chinangwa chavo chaiva chokuratidza kuti mai vane support. Asi ndomunga tese tiri kuziva zvakaitika, even zvakabuda nemumapepa nhau nemamwe mavhidhiyo aitorwa evamwe vanhu vakanga varipo, vaitoratidza kuti havasi kutomboziva chavakanga vaunganidzirwa kunge vange varipo, kusanganisira even naminista veprovincial affairs vekumanikaland vanga vasingatoziviwo chinangwa chedemonstration yakanga yakaitwa nezuro.
Vakunaka, ndinoziva kuti mune mhinduro apo.
Chokwadi, handizive kuti onarebho vangu vanoziva here musiyano uripo pakati pedemonstration nekumacha muchienda kunosangana nemukuru wenyu. Isu nezuro hatina tataidemonstratera isu kwete, asi kuti inhau yekuti taimacha tichienda pamuzinda wedu kungoratidza support, handi demonstration handiti. Uyezve nhau yekutaurwa zvekuti misika yanga yakazodii, isu tina chibvumirano chatakaita kuno takati vanhu vezano PF vanoda vanhu vakazvipira vega kuti aiwa tichaenda kunomira nekutsigira amai nekuratidza rutsigiro rwedu kuna amai. Kana kuina anoti akamanipidzwa, police station dzakavhurika dzakashama, ndinoda kuti ngaaende munhu iyeye anovhurisa mapepa ake uye vakamanikidza vacho vagowanikwa vachisungwa.
Honorable Munenga, zvii zvamungataura pamusoro pemisangano ane zuro nenyaya dzekunyimwa mvumo nemapurisa?
VeZanu PF havatomboite nguva yekunotora matsamba kumapurisa, vanongobuda mumarodhi mavo, vanongobuda kana kupi kwese kwavanobuda, vanongobuda vachidemonstrate. Isusu tinotori mavictims okunyimwa matsamba akawandisa sebato reMDCT rinotungamirirwa naDr Richard Tsvangirai. Tine zvakawanda zvatisingakwanisi kuti tiite, saka zvinoratidza kuti mashandiro atinoita nemapurisa kana kuti mashandiro anoitwa nemapurisa haasi mashandiro anenge ari transparent.
Vakunaka mataura nyaya, vamwe vari kunyunyuta kuti munogotsigira munhu akarova munhu, zvinotonzi imhosva yavakapara sei?
Aya, munondinakidza sereki. Mudzimai wose akangofananawo nafirst lady naamai Mugabe akazvara anoone kurwadziwa nezvinhu zvakadaro, saka ane kodzero yekuti anodisciplinawo vana kuti vagokura zvakanaka, vagovawo baba naamai vemangwana, vachazovawo zvakare vatungamiriri munyika idzodzi dzatinodenonge tichigara kudai. Nau yakawana honorable iyi yekuaplaya iyi, aiwa isusu takaaplaya.
Avanga vari vechidiki vezano PF vaJimu Kunaka vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kune mutauriri weMDC T mudunhu reHarare vafani munengami. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vave kuomerwa neupenyu zvekushaya chekudya zvave kuita kuti vaite basa rekunongeredza chibage chakasarira muminda yevarungu kuti vavane cheuviri. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo hurumende iri kuti chirongwa cheCommand Agriculture chakabudirira uye nyika ine maguta. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari vanoti havana chavakakohwa gore rino nekuda kwemvura yakawandisa ikanyudza zvirimwa zvavo uye vanotiwo vainge vasina fotereza yakakwana. Vazhinji vevagari ava vave kurarama nekunhonga chibage muminda yevarungu vakasara kuti vararame pamwe nekutengesa kuti vawane mari yekutenga zvekudya zvakaita semunyu, svigiri, mafuta, sipo nezvimwe. Vatatenda Karengeshe vanobva kwaMambochundu mumwe avo vari kurarama nezvekunhonga. Vanoti chimwe chibage chavanonhonga vanozoenda kunotengesa kuti vawane raramo.
Chekufura iba tichitorarama nazvo ndozvinhu zvekutombotibatsidza panguva ino ichirimo. Tichiita kuti maybe toni zvinhu zvekutibatsidza zvinhu zvakaita semudzimba, soti, varasipo, chimwe chikamu cheupenyu chete nechimbovharidza ichocho nenyaya yekufura iyoyo.
Vakarengeshe vanoti pachibage chavanonhongerera vanopiwa chidimu chepakati chezvavanenge vawana. Amai Clarissa Chokwani vainge vakabereka mwana mucheche kumusana apo vainhongerera chibage mumunda wava James Stanford papurazi reOmega. Vanoti vakazadza masaga maviri vanopiwa saga rimwe chete semuripo. Mutyairi wava Stanford vaLisbon Jimu avo vainge vari kumunda netrakta vakamirira kuzotakura chikamu chemurungu pakupera kwezuva vanoti vainge vakarima mahekitea anodarika zana echibage. VaJimu vanoti vari kuyamurwa nevagari vemaruzevha akavapoteredza kunongeredza chibage icho chinodonha pavanenge vachikohwa nemuchini weharvest.
Anga singambozigoni bhuza ngakarwa ndi 500 580 it is chibage akakonzi magonyeta aendesa inerera enda nasa 115 30 10.
Vagari ava vanoti havanhongerere chibage muminda yevarimi vechitema sezvo pasina chinosara. Apo vagari vemumaguta vari kuchema kuti upenyu huri kuramba huchioma zuva nezuva zviri kuratidza kuti munyika yose hapana kuri nyore kurarama. Mumiririri webazi reUnited Nations reWorld Food Program WFP munyika vaEdirow vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete mumaruwa vanoda ruyamuro rwezvekudya gore rino zvikuru sei pakati pemwedzi waGumiguru kusvika muna kurume gore rinouya. Nyaya yekuti vamwe vari kurarama zvakaoma iri kuuya panguva iyo hurumende iri kuti gore rino nyika yakakohwa pakuru pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Ndakamirira Studio 7 kunyamakate Hurungwe, ndine Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai vanoita zvemutambo kuti vari kubatsira vanhu magariro avo nenzira dzipi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanoti havana ruzivo kuti sei amai Mugabe vasina kuendeswa kumatare edzimhosva nemhosva yavaipomerwa yekurova imwe tsvarakadenga muJohannesburg. Dzimwe mhuri dzodzingwa mudzimba dzekanzuru kudziwa resekwa nenyaya yekukundikana kubhadhara mitero. Mamwe masangano akazvimirira oga opomera hurumende mhosva yekuda kuamisa kushanda. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vave kuomerwa neupenyu zvepakuti vararame nekunongeredza chibage chinenge chasarira muminda yevachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.